Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April 3, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo, and tonight we are doing some reality check with a very basic question. Has your life changed for the better since President Emmerson Mnangagwa came into office? Yes? No? Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Ndebele, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And of course, as you'd know by now, we are streaming live on our three websites, voashona.com, voandebele.com, as well as on voazimbabwe.com. When he came into office last November, President Emmerson Mnangagwa promised to fix Zimbabwe's economy and create jobs. He said he was particularly worried about the plight of young people roaming the streets without employment. 4 months down the line, we are asking if he has lived up to his promises. Have you seen any positive changes in your life as a result of the president's efforts? That's the million-dollar question we are asking tonight, and we really want to hear from you. So get on WhatsApp or on our Facebook platforms. And again, the numbers are 202-619-2077 or text us on 202-465-0318. That's also our WhatsApp number. That's our program tonight. Crew, let's get connected. The program is yours. Lichona njani mthakazo omuhle ikudibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, The Connection. Lamhlanje silibuza umbuzo omqoka obalulekileyo mpela njalo oqakathekileyo. Lizakhumbula ukubana ubaba uMnangagwa upresident phela umongameli tawutuna ungene embusweni ngoNovember kulandela ukuhluthunelwa intambo kukamongameli Mugabe Libutho. Uthe ngena uMnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe, wathi ukhathazekile kakhulu ngokusilela kwemsebenzi ikakhulu kwabasakhulayo. Nanku batshona, abaningi batshona bezula ngamadolobho, abanye ngabathengisa imbhida ngamavenda, abanye sebeyisigebengu ngoba kabalayo imsebenzi bazama ukuzikhusela. Uthembisile-ke ukuthi uzosebenza kanzima ethuthukise impilo yamahlabezulu, ethuthukise impilo yabasakhulayo. Umbuzo esiwubuzayo namhlanje oqakathekileyo ngothi, selokhe ethethe intambo zombuso uMnangagwa njengomuntu osakhulayo, kule nguquko yini osuyibonile empilweni yakho? Kulobubelo yini osobuthe babakhona ongathi hayi impela ububelo lobu, ubungcono lobu buvele kumizamo kababa uMnangagwa eyokuvuselela umnotho welizwe. Ndonyaya yati kukurukurane zvayo panapa hama dzangu, nasi tiri kubvunza mvunzo wekuti pane shanduko muupenyu hwako yere yawati waona kubvira va Emmerson Mnangagwa vachiva mutungamiri wenyika mumwedzi waNovember. Vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kumusidzira ufumi hwenyika uyezve kuita mabasa kuitira kuti vechidiki zvikuru sei vawane mabasa vagone kushanda vasimudzire upenyu hwavo. Saka ndombvunzo atiri kubvunza nhasi kuti pane shanduko here yakanaka yamati maona. And joining us now is our first caller. Good evening, Mtereri. Hello, Mtereri.
Hello, Magadi.
Tripo Magadi.
Hello. Tripo Magadi.
Zita Hanzi Moito Anijia.
Zita Moito Anijia.
Oh, Edmo Chimanda. Watibata ori kupi mwanamai?
South Africa.
South Africa. Agamira se malevu zigoko? Ko ku Zimbabwe kwacho ikoko pane shanduko yakanaka yamati maona here? Aha, asi ndeipi shanduko ya makanga makatarisira pakaburitswa hurumende yavamugano?
Zvikava takatarisirawo kuti zvimwe kana maindastiri achavhurwawo mari ichawanikwawo tichiendawo kumabasa tombomirawo zvatiri kuita zvekuita zvekungotengesa tengesei.
Aha, saka pari zvino muri kuti zvese izvo hamusati mazviona?
Zvese hapana chatichamboitwa, takangoindikwa kuti zvichanaka but hatizivi kuti zvichanaka handiti ndezvacho dzakatopfuura kudhara.
Eya, 100 days dzakatopfuura kudhara. Asi kuvhota makanyoresa?
Ye, takanyoresa.
Aha, saka matumirira zuva resarudzo?
Takangomirira zuva resarudzo kuti tichende kunogadzira zvinhu zvacho.
Aha, asi pane vamwe vakamukoma Edmo vari kuti haiwa vamunangagwa vari kugona zvikuru, vari kugonesa kutaura zvino chipatapata, vari kumhanya vari kuenda uko neuko. Nhasi kutaura kuno vari kuChina, vari kutsvagawo mari yekumusidzira upfumi uyezve vari kukoka vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe. Naizvozvo vatsigirwa vamunangagwa vari kuti haiwa vari kugona zvikuru nekuti vemabhizinesi ekune dzimwe nyika dzacho vari kuvimbisa kuti vachauya kuZimbabwe uye vachauya nemainvestiments anosvika mabhiriyoni nemabhiriyoni.
Kurumbidzana zvinhu zvinofanira kunyorwa pasi zvicharwa nemateti vanhu pedzwa kuti izvii izvo zvakazvine chisungu. Pane kurumbidza kuchigoti tiri kuuya tiri kuuya vanouya rini?
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Edmo.
Tinotendawo studio sezvo.
Aha, Edmo Lowstyle ese South Africa uti akukho okuhle osokuguqule impilo yakhe asekubonile kuvela kuhulumende omutsha kumbe kumongameli Emmerson Mnangagwa. Usitshayele ucingo kwele South Africa kodwa uthi wapalisela ukuvota ngaleyo ndlela, uthi ulethemba lokubana lubuya ukhetho uzavota kube le nguquko kuhulumende ayikhangeleleyo. Silomunye njalo umlaleli uWise. Mkoma Wise Magadi. Halo Mkoma Wise.
Hello.
Magadi mkoma wangu.
Ndivara Magadi we.
Aiwa tiri bo. Kuri sei kwamuri?
Hakuna kuchenewa vadi kwenyiko.
Na, ngodaro daro mdara. Anzi chero zvaita bhurugwa rebenzi.
Ndizvozvo.
Maizwa nyaya iri mugango, pane shanduko yakanaka yamati maona here?
Ndinanya kukupanza kuti panzichizi ndakupabatira pamukati.
Saka mvunzo mukuru watiri kubvunza nhasi ndewekuti kubva vaEmerson Mnangagwa pavakapinda muhofisi muna November gore rapfuura, vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vamusidzire upfumi uyezve vechidiki vawane mabasa. Saka tikubvunza mvunzo wekuti pane shanduko yakanaka here yamati maona muupenyu hwenyu?
Pari zvino nekutaura kuno kuchizviitwa kunzi apa padai hatiri kuona chokwadi kana kuti purufu yekuti ndo zvabuda chaizvo chaizvo kuti zvabuda ndezvibvo. Purufu haisati yanyatso kuoneka.
Saka muri kuti hapana zvavati vaita vaMnangagwa?
Hapana zvavati vaita zvokuti tigone kuti tasununguka. Mabasa acho vechidiki vamawanda, mari yenyika yakushanda sei, hazvina zvati zvanyatso kujeka.
Hongo, mari ichiri kushayikwa kumabhanga, mabasa acho ari kushomeka, asi vamwe vari kuti vaMnangagwa vari kurwisana neuori uyezve nyaya yemapurisa yekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa yanani. Handizvo here izvozvo?
Izvo zvinofamba saizvozvo, ipapo ndingatenderana napo. Asi hazisizvozvo zvinoita kuti tigone kuva tichishandidzana zvakanaka zvokuti tigone kuva nemabasa kana kuti vadiki vechidiki vashandi vagone kubatsira vabereki. Ndechokwadi chinenge chanzira kuti chive chiripo. Vechidiki vakawana mabasa, vabereki vakura, zvinoita kuti nyika igone kusimukira.
Saka ndeipi shanduko yamuri kutarisira, mukoma Wise? VaMnangagwa kana vakaterera pari zvino, ndinoziva kuti vanhu veZANU PF, vanhu vehurumende vakawandisa vanoterera nepfenyu reStudio 7.
Ini kurudziro yandingavapa kuti vaite pari zvino muzimbabwe, ngavagone kuti makambani makuru akavharwa ashande zvakaita seGMB inyatso kushanda, vanorima vanyatso kurima, GMB ikashanda vechidiki vanowana mabasa. Tozotarisa kune mazvaita kana kuti CSC ivhure vechibaza nevakadzidza variko vari madegree, maboira meka ariko, zvakaita vana steel makers vakavhura vechidiki vanowana mabasa. Kana vawana mabasa nevanenge vasinawo kudzidza zvakanyanya vanowana mabasa kubva kune vakadzidza ivavo.
Aiwa, tinotenda mukoma Wise. Asi makanyoresa yenyu kuvhota?
Hongu.
Saka matomirira zuva resarudzo?
Tatomirira zuva resarudzo kuti tichitondoisa X.
Aiwa, tinotenda mukoma Wise, tichasangana ikoko kuballot box.
Aiwa, tinotenda.
Siyabonga ke Wise Mundoko kuti laye kuti hayi akula nto ebambekayo enhle esiyenzakele empilweni yakhe. Silomunye njalo umlaleli uCharles Manyepa. Kunjani mnumzana Charles?
Ngibona baba, ninjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani lapho khona?
Hayi, lapha sikhona siyaphila baba, nethi nje ukusokola nje njengabantwana basekhaya, nethi nje sikhalela nje ukuthi uhulumeni ingathi sewunamalanga amaningi ahlela esitulweni kodwa akukho ugcukuko aluyenzile ma.
Kuyini kahle kahle okukhangeleleyo Charles, inguquko bani ofuna ibe khona?
Njengawubona ukuthi i-100 days seyindlulile, at least bekumele ingaba sokune something yana basenzile ukubonisa ukuthi itemba lizoba khona ukuthi something kuyatshintsha.
Okufana lani le msebenzi, into ezinjalo?
Ya, imisebenzi njalo wabona amakampani, at least ingaba kuvuliwa amakampani ambalwa ukuthi abantu at least bakhona kusizakala wabo. especially ngale ezentilo wabona manje uyahluleka uhulumeni ukuthi anakekele abantu abagulayo ngakakhona ukuthi abandele abasebenzi beuhulumeni so itembazi kumna ku-EDI ngathi alikho kithi at least masingatshintsha i-leadership ngibona ngathi kungcono
kodwa omunye Charles engathi isesimbonile umnankagwa equma amaribhoni emakampanini athize avulayo ngengambona last week bequma irobho iribhoni kwenye inkampani elungisa uchago amayogadi lento ezinjalo ama you know ama-products ochago siyambona manje uyagijima uyalelale namhla sikhuluma useChina uzama ukuhuga abamabhizinesi ukubakhombisa ukuthi buyani ngapha eZimbabwe umbiko wakhe lapha yakhona uthi iZimbabwe ivulekile kwabo somabhizimusi ngeke sithi yimizamo emihle yini yona leyo ayenzayo
yena mizamo ikona ngoba njenga yena oza ufisa ukuthi maybe angathola abalandeli abamubalwa ngoba yena uyakambena ngoba njenga abangakamvoteli as long uma bangamvotela mina ngibona ukuthi ukona ushintsho abangaluyenza ngoba vele uyazi ukuthi umntwana wenyoka yenyoka
aha wabhalisa yini ukuze uvote Charles
kubhalisa ngibhalisa ngoba ngila eSouth Africa wabona at least uma bangathi abantu basediaspora kumele bavote singakujabuleka
Charles sungicasule too much man indaba ungabhalisanga
ngisendlelini yokuthi ngiye khona ekhaya ngoba nami mhlawumbe ivote yami e-1 izenza ukuthi i-leadership ishintshe yabo
ya kumele uyabhalisa ngoba lusavuliwe uhlelo uyahamba ekhaya kungabi kahle kahle
Egweru,
ufika ubuza abanye kompani ukuthi amahofisi eZEC, eZimbabwe Electoral Commission, atholakala ngapi konapha egweru baza kulayela uhambe uyebhalisa. Ngoba, nxa ungasabhalisanga, kungawina umnankagwa, wena ubungamsekeli, akumelanga ukhale. Nxa ungamsekeli, oChamisa, engawina, ungabhalisanga akumelanga ukhale engawini umakhuphe ungabhalisanga ungavotanga njalo akumelanga ukhale angithi kunjalo
kunjalo baba neti umuntu mangaba ngethuba lokuthi ayobhalisa ukuvota njengeinyanga yakho nengathi sisekudeninyana mhlawumbe ivoti yomuntu omu-1 uma yababili izakhona ukuthi itshintshe i-leadership mhlawumbe kona kubona umzamo we-MDC ukuthi naye izoyenzela nabantwana baseZimbabwe
hayi inyanga ayikho ekudeni Charles ngoba uyazi abadala bathi imbila yaswela umsila ngokulayezela ikulayezela okwenzayo ungami until the last minute ngoba luzosuka luvalwe uhlelo lokhu ungabhalisanga so thola ithuba nje uphuthume uyebhalisa ngoba sebabhalisa abaningi sokusele nje abambalwa abagoqela wena
kunjalo baba sizenza njalo
aha siyabonga Charles ngokungena kuhle
kubonga mina ukuthi nami ngibe uhlelo ngene kule hlelo le-Life Talk Studio 7 baba
uyangari mtereri Charles Manyepanzi ndiri ku South Africa asindi nobvanga kugweru ari kutiwo hapana shanduko yati awona yegutsa ruzhinji saka nazomubvunza kuti zvino muchichema nekuti hapana shanduko yamati maona mukoma Charles kunyoreswa kuvhota makanyoresa here zvikanzi kwete ndikati indava zvikanzi ndichanyoresa saka nati aiwa manyai mukoma Charles muno nyoresa kugweru kwamunobva ikoko nekuti chirongwa chichakavhura vanhu vachiri kunyoresa asi apana nguva yakawanda chirongwa ichocho chakusvika kwamvura yacheka makumbo saka vasati vanyoresa manyai munonyoresa that's what we are discussing tonight so far we are getting callers who are saying they haven't realized any positive change or development in their lives since President Emmerson Mnangagwa took office. But the ball is in everyone's court. Like I said to the previous listener, you can't just complain about a situation that you personally can change. Politicians are put into office by the people. You, the listener, us, the people, the electorate, we are the ones who put politicians into office. And when we feel that we are shortchanged, they are not living up to our expectations, it is our duty to remove them from the office that we put them into in the first place. So it's really important to vote. Tine mumwe mtererizwe kare ndofunga ni mkoma Elijah. Mkoma Sinus. Madi mkoma wangu.
Kasimba, magadi wakuru wangu.
Wakuru ndimi.
Kukutenda ine chiro wachenja kanaka kudai.
Mkoma Sinus ne kuterera ne finyuro ndenyu.
Ya tatiri kudango taura deshe kuone sana chokwa adichi jiripo ndeze kuti kubapa pinda wa munanga kwa iswe chidika kuti kiti chile tachata wana hapana tatiri kuona kwa wari ndeshe kuti kikungona wa ine baederi ya wari kungonyora sifumara ndio wa baederi kudao ndere nyika ino romwe mwarari panika hapana kana chumwechete kizu zununo mta undi chikuto taza kana kumahorde ya tina kuinda kunona wabere nekuno atengera oza vanoda nekuda kuti mari yacho kwanga kusina kubengi kwacho rutu kavata pa queue unofuma uchipuwa $10 kana $5 kana kunzi yapera wakutosvika pamusoro webengi kumabasa kwacho hakuna vamwe mabasa atinosenza vamwe vari kunze kwenyika ikoko vakatumidzira mari dzavo ukaenda kuti une unonzi hakuna mari.
Aha, asika na pasina shanduko ya vapo mkoma Sinus. Se ipane vamwe vechidiki vari kuti pamberina ED, pamberina vamunangagwa, vamunangagwa ndichavavhotera musarudzo dzinotera.
Zvazvinoita baba ndeze kuti vambwa vasiniri musi umwe uye chechipiri ndechekuti dauri panyika nderekuti kune vakatopfuwirwa. Vanoita sekunge vamwe vakatodya mbuya chaiyo vanoti kana zvakaoma ane achiona sezvakanaka ichokwadi ndechekuti vana vemuzimbabwe vane zvitupa vakadzidza mabasa vazhinji vangoma vedha nemahundi tiri kuitwa hapana.
Saka matibata muri kupi kwenyika?
Isu tiritori muHarare macho takatodedzera kuti hatina kwatinoinda tinotogara muno tatoinda kurufu.
Aha, saka muri kuchema chema nenyaya yemabasa hamuzi kushanda muri kurarama sei?
Pamwe pacho tichadzamara taakutosecha muhomwe bhozi basa acho hakunaka tinogosenza basa racho riri kupi tangosarirwa nemabasa endesa mutauni kana ukapotawo to vamwe vaakutoita vachinopa zvibagi vamwe nevamwe vachitoya vachitengesa nekugocha mutauni kunge vahodha nzira yekutsvaka kuriritira mhuri but zvino hapana zviri kufamba.
Kusecha muhomwe munorumwa nenyoka mukoma Sinus. Pane dzimwe dzakarumwa nenyoka pambare ipapo dzada kusecha homwe yechemberi.
Saka zvinotota nhai baba bhozi vamunangagwa chandiri kungoonai ndechekuti vari kungofamba vakapirira hameno kuda munoti skavha here kana kuti itambo zvokuti pamwe pacho tichatozongoti mukuru ari kufamba ka paaingodzakapa yapo tikaona vatozvisungira bhozi pamwe istiresi hatitanzwisisi bhozi hapana kana wani chavakwanisa kuburisa.
Aha, hanzi navachamisa ichando chekutya machinja.
Aiwa tatiri kutoona ndotonzwira tsitsi machinja acho bhozi yezvino mazanu pf acho bhozi yezvino bhaibheri rakaa vakanyora bhaibheri remaagirimendi nenyika dzese chasara vachadzamara vanyorerana napopo hatizi kuti vachada kunyorerana noungwani bhozi kwavari kungonyora kuri kunyorwa mape kuitwa nemapepa iwaya hapana.
Aiwa, tinotenda mukoma Sinus. Asi makanyoresa henyu kuvota.
Aiwa, hatikutonovhota dambudziko rangu kura ndere vari kumarana ava vari kutichavisa naana kupava. Ndokanganisa hatichazivi zvavarida kuti toindepi. Taikunga kuti vachayanana kuti tiinde mberi bhozi. Mutsindo wechinja wanga watonzikwa kusvika vamunangagwa vanga vachitoondawo navo ndoo vavapfekedza sitavha.
Vari kupedzera tsvimbo makunguva.
Zviri kutinetsa manje kuti vakomana vacho ava vari kungopesana pesana vachingotukana vana guti naana kupe naana chamisa vacho. Dai vachingotiudza chekuti totarisa kupi kuita kuti zvinhu zvitimirire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Sinus.
Maita henyu.
Aha, yeye vakhuluma balalele Sinus. Chiremba usandas tinta ese Harare uti hayi la yakukho asekubonile okuhle. Ukhala njalo ngenxaba ngxoza eku MDCT uthi ukucabana kuka makhuphe lo Chamisa osokwenze baba mbhaxambili. MDCT Chamisa MDCT makhuphe. Uyakhala ngani Sinus Chiremba uti ngabe liyakhulumelana likhumisane umlota libuyelelane lihambe phambili lilibumba. Siye phambili ngohlelo sithathe umlaleli Elijah Jansa. Kunjani Elijah? Tiribomkomangumakadi kuri bostering matibata muri kupi? Akamira sei malevels?
Malevels ari low.
Very low.
Ya, kune zvibhaza bhazi ndori rimwe chete. Makondakta ndiyaramba kushandira pasteering, saka hapana kwatiriveni.
Makondakta ndio anobata homwe yemari kamko.
Ega, bati ndiyakazosiya homwe yemari kwakunanga pasteering, ndiyadhiraivha, saka hapana kwatiriveni.
Aha, saka hapana shanduko yakanaka yamati maoni.
Hapana, sofa bhodhi yanga iripo shanduko, kadai zvakutora zvasiringi.
Ishanduko chaya chaya manga makatarisira ndeipi? Aha, asi vamunangagwa vacho vari kuedzawo vakomana. Kutaura zvino handiti vari kuchaina. Mari mwezuro vakabva futi uko hameno kupi kwavakanga vaenda. Vari kumhanya mhanya chipatapata nyika dzese idzi. Vari kutsvagawo vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe vazobatsira kumusidzira upfumi hwenyika.
Ya, ndizvozvo iri kutsvaiwo basi purobhlemu iri kutsvagaaaa zvekuti bhazi rikafa hatitizve dhiraivha andika tirikutsvaga bhazi iwandesa parodi.
Saka zvinodiwa apa ibhazi nyuwani kana kutotsvaga makanika. Aha, kunyoresa kuvhota makanyoresa henyu asi.
Hapana chekuvhura, tiri ready.
Matomira msuwe sarudzi. Aha, ayo atino tenda nekupina mchirongo wa mkoma Elijah. Aha, mu Elijah usandas kuma ese Harare ilaye njenga bala lila banengi. Bati akula lutho olubambekayo oluhle asebe lubonile luvela kuhulumende kababa uMnangagwa. Abasanda sixhuma umsakazo ngowestudio 7 uhlelo The Connection. Angazi singaba silo mlaleli yini ecingweni. Yebo, silo mlaleli tina. Vakambuke, makadi yenyu vakambuke.
Nyaphila, ngiyakhuluma Ntunga.
Okay, sorry Shiwa. Usithintunga phi?
Hayi, angikhulumi, ngisegoli wami.
Oh, semzansi. Aw ngehlupho zabo madikizela Mandela shu.
Ah konke kunesikhatsi sako ntungu yakwazi sempilo.
Na khona kunjalo indlela yethu sonke.
Eh ha umunye nomunye usilindile.
Uyizwile indaba. Kukhona okuhle osukubonile.
Ngizwile ntunga lokhu kufana nomuntu othi khona abiza abantu angusilima engenampuphu yokubaphekela. Yasizwile indebele ngisiphele. Ya, angusilima engenampuphu yokubaphekela. Yinto eyenzakalayo ekhaya.
Eh madoda.
Kunzima mpela angali ukuthi uzama kukhona kodwa uboyela mbhalo khona nto okwenziwa ngubhanda nophiri yakho sakuya kulelo tshintsho
manje kwenziweni gambuke
into yakuqala angithi umunusilima yabo sazululungiselele notshwala kukhona nokudla kukhona
ikakhulu utshwala lapho abadala phela babefuna ukusebenza besithi ka
angikuzwa kahle ntuba
ngithi ikakhulu utshwala amabele abadala phela baye befuna ukugamula betikhambi njani
manje ke abazagamula betikhangani ngoba kukho
yeba kithi
uze kuqoqe kahle yena kaqala afake imali ezweni kuqala kube nemali yakhe ungabuloku ucela ukudla komakhelwane osithi mina isiphala sami singcwele
imali hey isikhwama zibhobokile zibhobokile gambuke ilizwe kalilamali okwatsho imajayiva nawathi leli lizwe kalilamali ye kalilamali wayeqinisile akulamali ezimbabwe yikho nje egcwala indawo yonke siyalelale ezama ukucela ephethe ingcebetho
cela kodwa ke bese mbuza ntunga ukuthi akunamali ushota ngani njengayendoda ekhulele emathikiko laphana ushota ngani.
Ya yindaba enkulu khonapho lokuya eChina akwenzileyo siyazi kusabe usumgabe laphana uzakhumbula hey babehlala bebhala mano Herald Chronicle ZBC kuthiwa basayina ama mega deals le China kodwa okwaphumayo asikakubonila namhlanje.
That's why ngisithi khona kwenziwa ngubhanda nophiri uyakwenza akungeke kube khona.
Yeba kithi
uyangizwa ntunga?
Hayi ngiyakuzwa gambuke.
So kodwa thina amandla kankulu ukuthi kube nomuntu uzakuxhaphisela olulwandle lo.
Kodwa ukubhalisela ukuvota wabhalisa?
Ngisaya bengakalithola ithuba ntunga.
Hayi mdlobo wami ubungambangati ekhaya ngo-December.
Hayi zange ngihambe.
Hayi hamba phela kathezi uyebhalisa.
Anizahamba mtakababa.
Yazi ukuthi bathi ohulumende ababi bakhethwa ngabantu abangavotiyo.
Hayi liqiniso lela limbulala umuntu plus.
Hayi siyabonga gambuke ongena kuhlela.
Okay ngiyabonga
nami ntunga. Aha siyabonga. Gambuke okay akube njalo la kuwe. Tiende remberi nechirongwa chedu. Tina mkoma Pearson parunare. Makadi mkoma wangu. Mkoma Pearson. Alo mtereri mkoma Pearson muripo parunare.
Tiripo pakati zenu.
Aiwa tiripo kana muchifarao.
Aiwa tiripo kaiso.
Mati bata muri kupi?
Tiripa.
Muri papi?
Toni.
Aha, tipe ofungwa zenyu mainzwa nyairi mugango nasi.
Ya, na utainzwa.
Aha. Saka pane zvamati maona here zvinomufadza zvinonwisa mvura zvati zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Alo mkoma Pearson. And in Urombo, I think we have some connection challenges with Mkwama Pearson there. But we will try to reach him again. Nare zedu ameno kuti dziri kufamba 1-1 nasi. Dzimwe dziri kupinda asi quality yacho is a bit compromised. Vachangoti bata muchirongwa, chirongwa ndechenyu, The Connection chirongwa cheve chidiki, uyezve nepfenyuro ndeyenyu, imi, vatereri nepfenyuro ye Studio 7. Nasi nyaya iri mugango tiri kubvunza mvunzo wakakosha zvikuru wekuti pane shanduko yakanaka yamatimaona here mupenyu hwenyu kubvira mutungamiri mutswa wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakatora masimba zvichitera kubvutirwa simba nevamugavi nemauto muna November gore rapfuura. Iyo umbuzo esi ngao la mshanje kwaba sanda skruma msakazo ngueno, msakazo we Studio 7 uhlelo, kumuhlelo lobasa kulayo olwe The Connection. Sibuza umbuzo omkoga la mshanje oti gambe kusugela ubaba umnanga kwa itata intambuzo umbuso. Nyage nyengo November kukona yini okuhle ongathi sokwenzakele empilweni yakho. Mhlawumbe phansi kukahulumende kamgabe ubungasebenzi ubuhawula uyiswela eyokugada umtshova. Mhlawumbe kathezi phansi kukahulumende kamnangagwa sokungcono mhlawumbe sulawo umsebenzi. Njengoba ethembisile phela ukuthi uzasebenza gadalala evuselele imisebenzi evuselele amankampani. Nxa ukhona okuhle osokuthe kwenzakala kuwe akusitshayele ucingo kumbe usithumele WhatsApp kunombolo esithi 001-202-465-0318 kumbe usitshayele live and direct ku 001-202-619-2077. Siza kufaka ke moyeni sixoxe sizwe ukuthi kukhona kumbe akukho okuhle osokuthe kwakwehlela kuvela as a direct result of uhulumende kababa uMnangagwa. Sithathe njalo omunye umlaleli ecingweni Timbotora mtereri mukuru we Studio 7 Donald Mamboma Mkomadoni Muribo.
Ndipo muriseko mkoma mtunga?
Aiwa tiripo, kurisei kwa muruko?
Ngota tarikata, ngota tarikata, tarikata, ikuno.
Mainzo nyaere mugango mkoma wangu?
Ya nyaenda inzo mkoma, kutakasho kwa nisha kwa apana kana chaki. Wani chaka kitaona, apana zilipo makumbo enyo kwa mkoma. Kuvasa wapinda, 4 months za wapinda, zubano zimba, apana chaka kitaona. Ngano zao zaru mbeta Zimbabwe kope ni kubisnesi zaa Nungu wangano asini munga saru ngano wasi wakadofa
Asimuru
Apana chatuku wona shirika yebo
Asimuru mwashari kweza oga mko madoni Andisho
Muno wana shindeti kandito kuti mkoma Kwa wangu 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 Uwende ya imbo utu one kuse kuta hele kona ya zime nika kone kwa sabu tini. Kuna chokuwa zimota wa wako tini open for business. Gawa viseka zimu temo zisi kwa nipe zimu ya tono tituwa wa sabako wa sikila. Wanda wa kata nika. Kwa tini open for business. Mituwa wa nipe zimu shiriko zimu bisha. Shikula. Paru kumbota sa makamba nana kashiyo. Tenshiwa kini makamba na hiku shiriko. Chaka. Kwa ukama wa China. Kuna shiko buda. Kwa hito kukita kuchina kuma. Kwa hito kukita kuchina kuda uto wataka wakuda kana kubati kwa kuri kama ele chenzi kana kuri kama ele mwona mgoma habana habana jiripo
asim
akunda kana kuri business ma business
asim temo wacho indigenization iwo wakato uvanduza saka waku apply chete kunyaza na zima minerals akaita se diamond na platinum asi anzi na wamnanga kwa mashoko andiri kutaurirwa nevanhu vakawanda kwese kwese kwandiri kuenda ndeyekuti hanzi vemabhizinesi vacho vanoda kumirira sarudzo vaone kuti dzichafambiswa sei vasati vauya kuZimbabwe.
Ndopane nyaya mukoma chinoita vamirire sarudzo kuziva kuti hurumende inozikanwa maitiro ayo kuti vanogona kungofunga vakachinja. Saka vanhu havana confidence, mainvestors havana confidence nehurumende yedu. Ndochokwadi vanogona kufuma voti waita bhizinesi rako nhasi mangwana wokuma voti tototora kana kuti votanga semweyo jambanja kana hunde yeminda pamabhizinesi iwawo. Saka hapana munhu aekuzviya neconfidence nehurumende yedu unless kwati kwahome nekuti yaonekwa yotonziwa vanhu vai vachinja. Zvinhu zvokuti vanhu muromo mukoma mukoma wazari gregei endi vanhu vangwa tinombovaona vari kwatinoshandako vane vachibvunza kuti saka nyika yenyu yaitoaudza kuti ei mamboendawo mukaivhizita kuda tingagarawo zviri nani kana kuti denaiti makambasinyuwaaaarungwa achiti ha hurumende yenyuya haisiyo vanoziva vakuziva chakatangaezamuvakaita pakutanga zvakachimunhu ane maaanoita zvakaaaaaaemari mgomaka hurumende iziva kana vachitidhilaaanhudhilaai vakangwara
aha, saka saka nyika yakufira zvitadzo zvava mugave apaka.
Kunyange naivo mukatisati vanavanyanyaavasee vachinzi vanotrasta nekuti munhu wakashandawo konirefu nemuhurumende yaikoniwa iyoyo vachizoona zvinhu zvichiitika zvechezvese. Saka hapana munhu angaenza kuva bofu rokuti ingatadza kuva kuti kubakwa kwezvo toda tinodiwa muZimbabwe kana mabhazi kwamunhenza rapuwa dhiraivha wokwamhungaka hazvingopiri achinja injini yekwamunhenza ratrasta kwanoirwa bhazi rekwamunhenza urongoramba achingoari kwamunhenza ungoachingoti akakura munhenza kuti dhiraivha wanga achidhiraivha vaanyaizaa titaza bhazi kuti masiti yebhazi akadi injini yebhazi yakadii zvatinotarisa titasi dhiraivha kuti dhiraivha kanyikavapo but bhazi yakadhakwa hazina musoro
Zimbabwe
inew blood mukoma tinodiwa vanhu vane fiucha yenyika kuona kuti nyika new blood ndo rinodiwa muzimbabwe vanhu vane maideas nokuti vanhu ivavava ndo vakakonzeresa maproblem ngoma kuti gare mumasango dai. Saka handina pandakamboona pokuti problem inosorerwa nenjere dzakambokonzerera dambudziko iroro asi panotoda imwe idea inowana inouya nepfungwa nevanhu vanewana kwete same problem chimindset yakacreata problem yeiko igozide chatorwa problem handioni kudero mugoma.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Don.
Open for business nzendo dzavo izvi dzine chekuita nokuda kubatibva pakupinda mumasimba kuti vaone kuningira kwete zvekuti chigoti business hakuna business inobva kuchina ngoma vakachera madiamond vakatopedza vaka chicha vakabudisa kana rodhi 1 yavakagadzira mumanikalendi kwavachera kwamarange pane rodhi here 1 inonzi yakagadzirwa fachairizi akanga achiita kuengini kana kuti vechera asina kana futi patakamboona pakanzi pakagadzirwa rodhi ani hayo nemachina kana dhamu rimwe rakava kwana machina. Saka imwe business rimwe ramoda kuita kana kuti investment yamoda kuita namachina ipi imichingovaripi pamuluta vachiita kunyika kwavo hakuna ngoma china haina chainotibatsira ukama hwekuti hondo kana utanhuri hwekuti vanozotimirira kana kunoitwa kumasamiti kuchiri G9 kwakuia hatizvi izvozvo mugoma
aiwa ndinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Donald. Aha, siyabonga lapo uDonald ucingo lwakhe ungani luyazamazama kancane amakagasi ekabambi kakuhle. Tenderemberi nechirongwa timbotora mumwe muteereri zvekare mukoma akudzidya madi mukoma wangu
makadiko mukoma.
Aiwa tiri bostereki kuri sei kwamuri?
Kwatiri kuri bho asi tinongochemana amunangarwa vamunangarwa kutaura chokwadi ka dai vanga rumwe munhu ka zvekutonga nyika pasina chavachagona munangarwa nokuti vapo vakapinda havana kana any change yavakaunza kuti vanhu vabve vati vamunangarwa vane hope yekuti nyika yaindire mberi. Saka even nyangwe akaenda kuma election nyangwe akawina kana kuluza anofanira kusiya because hapana kana MP ndiyakauyisa chakauyisa iko zvino kusvika pati iko zvino
asi kana vakawina vanozosiya sei mugoma kudzitya
vanotongofanira kutongosiya just kusiira kana vavechidika nekuti taneta
vechidiki vezanu PF zvakare
aiwa ipapo manje vanenge vakuchiwo kufanira kuona vanofanira kuziva kuti vanhu ndo vanodi vanoita kuti vave pachigaro saka ivo vanofanira kudi kutora zvido zvevanhu kuti vadi vagadzise nyika
mutemo wezanu PF unoti chigaro chamambo chinoyera ndosaka chero youth league yacho ichitungamirwa nemunhu ane ma50 chakuti yes
but voice revanhu kando rinoita kuti nyika indire mberi kana ivanhu vachigunumirira president ka nyika ifambisa kana
tinotenda mukoma kudzitya makanyoresa kuvhota
takanyoresa kuvhota
neshamwari dzenyu dzese
takanyoresa kuvhota idokotenda kuti tapindawo muchirongwa chestudio 7 zvandandikatarisirawo
aiwa tinotenda Sterex saka mudzoke ka next time musawande
alright
okay ukudzitya lai njengabalaleli vestudio 7 abanengi uthi hayi akukho okuhle abangaba bethole imisebenzi phansi kukahulumende kababa uMnangagwa sicela lisitshayele ucingo bakithi ngoba asikamtholi othi uhulumende usengenzele okuhle impilo yami isiguqukile kancane njalo ngizamvotela uMnangagwa ukhetho oluzayo asikamtholi kodwa siyamdinga nxa lilalele balaleli be-studio 7 abasekela ibandla lezanu PF ngiyazi libanenge lilaleleyo lisithinte please litsho ukubana ubaba uMnangagwa uselenzeleni silomunye njalo umlaleli ecingweni kunjani mlaleli wakadim tereri alo mlaleli mtereri we have lost that caller unfortunately but it's almost 10 minutes before the top of the hour and we are continuing our conversation tonight around the achievements made by President Emmerson Mnangagwa so far. He promised when he took office in November that he will work hard to revive the economy and improve the lives of millions and millions of Zimbabweans who are jobless. But as we are posing the question tonight, has your life changed for the better? Since the president came into office, the overwhelming response we are getting is not yet. A bold no, double N, a double, capital N, rather, capital O. Tine mumwe mtereri zvekare parunhare mukoma Nyandoro. Makadi mukomangu?
Ndipo makadiwo.
Aiwa tiri bhoma tibata muri kupi
ndiri kuno kusendinari kunonzi kumuzarabani bachitiri famu
kumuzarabani kwakamira sei ikoko
kuno kuri raiti zvako izvi zvazvakungotiomera omera ii mapuraizi ezvinhu zviri kungokwira mumashops plus mapuraizi acho anenge ari matatu matatu swipe inenge ine puraizi yayo ari kutenga neeco cash inenge ine mapuraizi ayo kuwana mari tikutombvisa ma30% kuti wane cash kuno kumuzarabani kunoko
inga hurumende yakambotaura kuti ichazvigadzirisa izvozvo kuti paite aflat pricing scheme kwete kuti ukauya nebhondi kunzi bhadhara $5 ukauya ne US dollar konzi badara $4 ukayo chiswa ipa konzi badara umwe mtengo zvekare vasati vazvigadzirisa
zvisati zvanyato gadzirisika izvi zvinzvati kutongo kiro jeiri sokuti izvo zvi 2 kg rice togona uitenga $2.40
yakakwira kubva papi
akubva kumadhora 8 kwayakambenge iri
Ko ufumu uri kuubata nemari
upfu zvedu ngotiri mafama zvedu aupfu tinongonokoro mudura medu zvedu
okay
asiriita $6 mumashop
$6 10 kg
ehe
mabasa ari kuoneko here zviripo zvirongwa zvemabasa ikoko
mabasa isomboti sevanhu vari mumapurazi wezvedu tongokikirika kikika kuti maifodya kuti tigone kurarama mabasa chaivo hakuna kunoko
ko makatotengesa here goho renyu regore rino refodya
fodya hatisati tatengesa zvedu kungoti mvura yakatinonokei kuzouya izvosi kutopedzisao ndikutopa bhani izvosi ndikutopisa bhani rangu rokupedzisira dhendozoketa akutumira kuenda kumaflows kwacho kwaharari kunotengesa
kuvhota makanyoresa mukoma nyandoro
ya kuvhota takanyoresa
nemhuri yenyu
zvese nemhuri yeca takanyoresa tese
saka chakachaya matomirira zuva racho
tatongomira kuzokupinda mubalot box chete
aiwa tinotenda mukoma nyandoro nekupinda muchirongwa
Alright, tinotenda tichangoramba tichibatana tinokutendai nenhau dzamunotipai nhau dzechokwadi kwete nhau dzekuno dzimwe dzine dzidzi dzekunyuye papa tinokutendai kunotipa nhau dzechokwadi
tinotema tisina kwatakarerekera
ndizvozvo
tinotenda mukomo wangu
Alright, tiribo
unyandoro usitinte sm zarabani laye ukala ngokuti hayi akukho nguquko aseyibonile empilweni yakhe ukhuluma ngokuthi intengo yamarayisi uthi ikhwele isuka kudola thize yaya kubo $2.40 irayisi impuphu uthi kuyadula mpela kodwa uthi emzarabani balima ngabalimi basemaplazini so impupho kaba yandanga ukuyithenga ngoba basala kuphela ukudla eziphaleni abakulimayo ikakhulu ligwayi fojika for those who don't know Zimbabwe is the biggest exporter of tobacco to China. We export 40% of our tobacco to China, and of course we export to other markets including our neighbors South Africa. Sithathe omunye umlaleli njalo icungweni kunjani umlaleli umlaleli kunjani
siyaphila njani lana
hayi siyaphila kunjani lapho khona
lapho ngikhona ku right ba
ukuphi kwendawo?
Izulu kuphela.
Ukuphi kwendawo umlaleli?
Ya ngise Joburg.
Hayi Joburg, yani mvula manje.
Ya, hayi mvula yanetha.
Yeba kithi. Ayinethe sidla makhomane mphele.
Ya, ikakhulu mfethu.
Zungenile kuhlelo Ndlovini.
Okay baba. Ya mina eish angiboni lutho lichinjala phekhala. Bona ngani lokho kusibanzima ngamandla sazi kumbe isikhathi kumbe sisihlani kodwa hayi akuthembisi lapho kungaba lochintsho lapha.
Kodwa akukho yini Ndlovino kuncane sokwenziwe ngumnangako ngakubuka.
Mina angikaboni lutho lo not even one akula into engathi kumbele singcono hayi. Akuka chinji lutho lapha ngazi ukuthi kwenzwa kwini
yeba kithi
eh
uchilo nje wathi lapha asehambe khona somabhizimusi abanengi ngoba ilizwe kalila mali so akwenzayo uphuma ijumo uyalelala uyagijima ezama ukukhombisa osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala inotho yabo bazetshala izimali zabo eZimbabwe yikho phela ukuthi amakampani avuselelwe kube le msebenzi kodwa uthi lapha lalapha sehambe khona osomabhizimusi bathi wo sifuna ukubona ukhetho ukuthi luzohamba kanjani kuqala.
Ya lati ngokucabanga sibona ngani vele mhlawumbe into zize kungatshintsha maybe after ukhetho nxa kwenza ukhetho kuhle kodwa njengalezi ndawo ezinyakhuluma ngazo kufana labo China eish iChina mina angiluboni uncedo lwayo iChina ukuthi sithi ngasiniki amabhizinisi ngoba thina lapho engihamba khona indawo ezilenge engibona khona nje indawo eziranwa ngamaChina ngibona kuluhlupho kuphela.
Uhlupho olunjani Ndlovini?
Abantu abaholi imali, abantu bayasebenza abaholi imali, abanye ngabasebenza betshaywa. AmaChina kahle kahle wona asingethithi ngama-investors. Abantu nje ababuye ukuzoluta kuphela.
Hayi, siyabonga Ndlovu enkulu. Wabhalisela ukuvota?
Ye, ngabhalisa baba.
Lo mdeni wakho?
Ya sibathathu mina lo nkosikazi lo mfana wami ona 17 ule 18 years manje so ngamfika abhalise la.
Aha, labangani bakho babhalise.
Ya bakhona abanye ababhalisileyo kodwa abanye ababhalisanga ngingazi ke ngomsebenzi wami ukuthi ngesikhathi kuvotwa ngizabe ngikhona yini.
Aha, awu zabe ukhona ungabuye.
Mina umsebenzi wami ngokutshayela ama-truck ngenze ukuthi mhlawumbe yabe ngekho kumbe ngiphandle kwelizwe.
Aha, hayi wena yenza kanje mzukwana ubaba uMnangagwa ememezela ilanga lokhetho nxa kuyaba kuyikuthi abungekho wena ohlukhulume lobasi wakho umtshela ukuthi hayi manje kule ndaba eqhakathekileyo ngifuna ukuyenza uzazwisisa ubhosi wakho.
Ya uqinisile mfowethu, hayi ngizazama.
Hayi siyabonga Ndlovu enkulu.
Hayi la ngiyabonga ukungifaka emoyeni.
Aha, siyabonga. 3 minutes before the hour of 9 o'clock. 3 minutes before the top of the hour. That's our time and we have our last caller on the line. Okay, kuthusa bamikile kancane kodwa ngithemba ukubana uzaba ngumlaleli wethu wokucina dichaita mtereri wedu wekupedzisira ari parunhare asi producer wangu pane zvimwe zvavari kugadzirisa taanai manje mtereri wakadii aiwa tiripo yedu zita munoitwa ani mukomango
mukomanga mambamba.
Aha, mati bata muri kupi?
Pandiku kana ndiri kuzi kumberengwa.
Kumberengwa, embelengwa. Okay, nguva dzafamba. Pane zvamati maona shanduko yamati maona here kubva kuna va ED?
Shanduko haina kuti ndichida kuzvaenda ichifanirwa kuti ndimukimi makaisikonzo zvinoti izvo. New dispensation yakapinda through ugadziriso hwakaiwa. So in that respect, passionate that element of mistrust. So, shanduko icha zonya kubuda kana ma election aihwa chau nyano mtindo. Yosu atinyo tali serwezi, yosu atinyo ziyo. So, as of now, kugadiza toka wanda toka wanda tushikanga niswa kumasuru uko. Wongu pane kuti ko wa izi wanga wari anda mugabe shika gozo, nishika gozo, but I was munu angari panyanga, wanga ni nyanga baki.
Saka muri kuti avo vari kuti vamugave na ED semu WhatsApp group vari kukanganisa.
Aha, kukanganisa uku nokuti chero ukaona zvigase muna makandirasana Britain awa they warmed up to ED and state government at last. Mose kuti vari kuona pane shanduko dziripo dzimbiso dziripo dzakanaka.
Aiwa tinotenda mukoma mambambo nekupina muchirongwa nguva ndidzo dzapera.
Zvakanaka, zvakanaka.
That's our show. Zimbabwe, I don't know how you'd rate President Mnangagwa, on a scale of 1 to 10, the listeners have spoken. Selikulumile Mataura. Let's make another date next week. Same time, same platform, same radio station. Studio 7, Lila.